This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 27, 2015.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vatungamiri veSADC vosangana muHarare pamusangano wechimbi-chimbi weSADC Extraordinary Summit usina nhaurwa pamusoro pemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa.
Bato rezapu rokomekedza dare resarudzo kuti rione kuti mitemo yose inobata sarudzo yaenderana nebumbiro idzva remitemo yenyika.
Madzimai akazvitakura ane dambudziko rekutsemuka zvakanyanya pakubatsirwa obatsirwa pachena kuHarare Hospital.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC.
Vatungamiri venyika dzekuchamhembe kuAfrica vari kupinda muZimbabwe kutanga nhasi kuitira kuti vapinde mumusangano wechimbi-chimbi weSADC Extraordinary Summit uri kuitirwa muHarare. Kunyange hazvo musangano uyu uri wechimbi-chimbi, uri kuzeya nyaya yekusimbaradzwa kwemaindastiri enyika dzemuSADC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora zvikuru vatungamiri weSADC ava, vachiti havasi kukoshesa matambudziko ari kukonzerwa nemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa, uko zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvemuAfrica zviri kurwiswa kana kuurayiwa nezvemuSouth Africa. Vanoongorora zvematongerwo enyika ava vanoda kuti kudeuka kweropa kuri kuitika muSouth Africa kuve imwe yenyaya huru dzinofanirwa kutaurwa nezvadzo pamusangano uyu.
Musangano wemazuva mashanu uyu wakatanga nemugovera, uye nhasi kwange kuchisangana makurukota ezvekudyidzana nedzimwe nyika. Vachitaura nhasi pakuparura musangano uyu, munyori mukuru weSADC Dr. Stegmona Lawrence Tax vati panofanira kutorwa gwara rekutevera panyaya yemaindustries zvitevera musangano wemakurukota ezvegwara reupfumi emuSADC. Mutungamiri wenyika ava Robert Mugabe, vanovasa chigaro weSADC, vapinda munyika nhasi vachibva kuIndonesia kumusangano weAsia Africa Summit. Mukuzeya nyaya iyi tabata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima kuti tinzwewo zviri kuitika.
Maofficials veSADC akasangana neSaturday neSunday vaongorora zvinhu zvanga zvichifanira kuti zvitaurwe, saka nhasi zvinhu zvimwe chetezvo zvanga zvichitaurwa nemaminista. Kana vazovirira navo zvozvikwidza kumusoro kuvakuru vehurumende nenyika.
Musangano wesummit wevakuru vakuru vehurumende ava uri kutanga rini?
Uri kutangisa musi wechitatu.
Chii chaizvo chavanenge vachikurukura pamusangano?
Vanotaurira nyaya yeindustrialization nevalue addition, inova ndiyo timu yavakataurirana pavanga vari kutitora calls kuti ndo timu yegore rino, and ndo yavanoona kuti pane makore achauya kumuSADC ndo yavanenge vachisunda kuti ifambe.
Vanhu vakawanda munyika dzekuchamhembe kweAfrica vari kugunun'una nenyaya yekuti vamwe vanenge vari kurwiswa muSouth Africa umo. Nyaya yezenophobia iri kukurukurwa nezvaya here pamusangano?
Kana tine musangano wakaita seuyu, vakuru ndivo vanosarudza zvavanenge vachizotaura nezvazvo, saka tinovimba kuti ivo pachavo vachawana mukana wekuti vataure nyaya iyoyo.
Mubvunzo wekupedzisira, ambasada, panga paine mashoko ekuti Zimbabwe inenge iri kutatarika kuwana mari yekuita musangano, ichokwadi here?
Hachizi chokwadi, nekuti patakatora decision yekuti tiite musangano iwoyo tinenge tatotarisa kuti tine mari here yekuti tiuite. Kana tisina musangano wacho hatiuite, kana tinayo tinoenderera mberi kugadzira musangano. Saka zvinhu zvese zvekugadzira musangano zvatovapo.
Munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaJoy Bima vari parunare muHarare. tabata unyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachikokera mabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica vaJoy Mabenge kuti tinzwewo maonero avo.
Isinotarisira kuti vakurukura zvavari kurukura izvezvizvi, vogotaura, vagozeya zvese, vagobata iyo yavanoti Regional Indicative Strategic Plan, ndozoziva kuti vanga vachiti vari kuiongorora zvakare kuti vaisimbise, vagozeya nyaya idzodzo, vagoona kuti vanovaka migwagwa sei, vagoona kuti vanosumudzira sei zvekudyidzana nekuti yanganzi maindastri aya asumukire mune dzimwe nyika. Tinotarisira kuti vagare vachiziva kuti hakuna budiriro ingaitika munyika dziri muno musadhiki kana zvamatongerwo enyika munyika zvisinonge zvakamira zvakanaka, zvinoramba zvichingovhiringidza. Tototarisira isusu kuti kana vachinge vachizeya, vange vachizozeya futi nyaya yekuti muSouth Africa zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kupondwa.
Asika pada vatungamira vamabhenge vari kutika South Africa inenge yakugona kugadzirisa dambudziko iri kubva zvaendesa mauto munogara vazhinji munonzi manga maberekera ingwe.
Mauto akambotumirwa uye zvaatumirwa nhasi handi zvitsva, zvinhu zvagara zvinenge zvichitotarisirwa kuti South Africa iite, nekuti kana dambudziko richinge rakura zvekuti raakuda kuti vabatsirane, aiwa hapana chakaipa. Panenge paine nyaya ndepekuti kana vatungamiriri vemusadhiki vakaramba vasingatarisise nyaya yekuti izvo zvirwazvarwa zvezvimwe zvekune dzimwe nyika sei zvirimo muSouth Africa muuwandu hwazvo, vakasatarisa nyaya iyoyo, South Africa icharamba ichiwirwa nedambudziko iroro rekuti zvirwara zvekune dzimwe nyika zvicharamba zvichiuya. Xenophobia iyo inomboita sekuti yati nyarare, icharamba ichidzoka.
VaJoy Mabenge inyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vachikokera mabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kuAfrica. Vanga vari parunare muJohannesburg, South Africa.
Tichiri panyaya yemusangano weSadhiki wechimbichimbi uyu, sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU raburitsa mashoko richiti misangano yakadai ndeyekungopedza nguva sezvo pasina chinotaurwa chinozadzikiswa nevatungamiri venyika dziri kuchamhembe kuAfrica. ZCTU inoti vatungamiri veSadhik dai vaida kuita zvine musoro vangadai vakaisa nyaya yemhirizhonga iri muSouth Africa senhaurwa yepamusoro kuitira kuti ikurukurwe pobuda zvisungwa zvinotorwa nenyika idzi. Sangano iri rinoti vaMugabe vanofanira kubvunzwa nevamwe vavo kuti murwiri wekodzero dzevanhu vaitaidza mara avakapambwa mwedzi wapera varipi.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa kusakosheswa kwaitwa nevatungamiri vemusadhak avo vasina kuisa mhirizhonga iri muSouth Africa senyaya inofanira kukurukurwa nezvayo zvechimbichimbi pamusangano weSadhak Extraordinary Summit uri kuitirwa muHarare.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Dare rinotonga nyaya dzesarudzo reElectoral Court nhasi ranzwa nyaya yakakwidzwa kudare iri nemutungamiri webato reZapu vaDumiso Dabengwa. Avanoda kuti dare iri rimanikidze Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti vandudze mitemo ine chekuita nesarudzo kuitira kuti ifambirane nezviri mubumbiro idzva remitemo yenyika. VaDabengwa vanga vakamirirwa nemagweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights Advocate Terai Mafukidze vachibatsirwa nava Bryant Elliot. Asi mutongi wedare iri Justice Chinembiri Bunu havana kuzivisa mutongo wavo panyaya iyi uye havanawo kutara zuva ravachazotura mutongo wavo.
ZEC yakazivisa mazuva mashoma adarika kuti ndiyo yave kubata mabasa ose ainge achiitwa nehofisi yaRegistrar General kusanganisira kunyoreswa kwevanoda kuve vavhoti. Boka iri rinonzi rakazivisawo kuti harikwanisi kugadzira gwaro revavhoti idzva sezvo risina mari inodiwa iyo inonzi inosvika kumamiriyoni makumi mashanu emadhora. Mukuziya nyaya iyi, tabata mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda kuti tinzwe mafambiro aita nyaya iyi kudare.
Tingati ndiyo nyaya ingangova nyaya hombe yekutanga kunzwikwa nedare reElectoral Court kubva pakadongwa majaji acho aona Chief Justice vachidya usiku Wada Bengwa wanowa mtungamiri we batore zapu kule wa imbu wawo minister of home affairs in Zimbabwe wakanyunyuta wo wakaendesa wo Zimbabwe Electoral Court kudare wachichema chema kuti wangu wa feri kuita zvine mazvo munyaya dzekuona kuti voters roll rudzva ranyorwa patsva here iyo Zimbabwe Electoral Commission yatanga here kuita basa rino vaimbotona vatoba ya mubebe asi Wada Bengwa waiti no Zimbabwe Electoral Commission nenyaya yakuva iripo kwamutemo mutsva electoral yakapatsiswa iyi ndo vanofanira kugadzira voters roll patsva ndonyaya hombe yanyanya kuendeswa kudare nhasi iyoyi.
Saka dare rabata sei nyaya iyi?
Dare ranzwa zvichemo zvaWada Bengwa zvaiswa pamberi pedare na advocate Terry Mafukidze uyewo pane wangu wakamirirawo Zimbabwe Electoral Commission wangu wachipokana vari kurambawo zviri kudiwa naWada Bengwa vataurawo maarguments avo muchirungu vachichema-chema vachiramba izvo vachiita kune nyaya dzichiri kuconstitutional court dzakaendeswa nerimwe batowo rinova raMDCT vari kuchema-chema nezvenyaya dzevoters roll iyo vagara chingonetsa munyaya dzekuguma elections dzeZimbabwe ndokuchema kwangu kuchiita vakanaingoni vakamirira zveki vamwe zvarereta makarawo asiwo iyo Wada Bengwa nekubudikidza kwegota ravaramba wakatsika nyaya yekuti aiwa zveki ngaiite zvinhu nemazvo saka vamutongi vanova vajustice chinembere bhono wazoti okay nyaya dzesemagnidisindamanzwa asi wati havasi kukwanisa kupa mutongo waparuzuva ranhasi inonzi muchirongo wareserva judgment.
Danho ratorwa nemutongi irori rinokanganisa zvakadii nyaya yanga ichida kuti itariswe nechimbi chimbi naWada Bengwa?
Ndakatarisirawo tichifungidzira kuti zvichakosheswawo nenyaya yekuti ndofunga tinobayira tiri kuziva tese kuti Zimbabwe iri kutarisirwa kunga ine maelections kana kuita maelections mumwedzi unotevera paferi uyo ndomwedzi waJune.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vari parunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Vatereri munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mutungamiri wenyika yeSudan vaOmar al-Bashir vasarudzwa kechina kuva mutungamiri wenyika iyi mushure mekukunda nemavhoti anosvika zvikamu makumi mapfumbamwe nezvina kubva muzana musarudzo dzakaramwa kupindwa nemapato anopikisa. Vanoona nezvesarudzo vaburitsa zvakabuda musarudzo idzi nhasi. Sarudzo idzi dzakaitwa kwemazuva mana uye zvanga zvagara zvichizivikanwa kuti vaBashir vachakunda. VaBashir vakapinda panyanga yekutonga muna 1989. Mukuru anoona nezvesarudzo muSudan anoti vanhu vakavhota vanosvika zvikamu makumi mana nezvitanhatu kubva muzana. European Union, United States, Britain neNorway dziri kushora sarudzo idzi dzichiti hadzina kuitwa nenzira inogutsa munhu wese wenyika iyi. VaBashir vari kudiwawo nedare repasi rose reInternational Criminal Court vachipomerwa mhosva dzehondo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu.
Vanhu vemutogo vakamirira zvichabuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Sarudzo idzi dziri kutarisirwa kudzosera pachigaro mutungamiri wenyika iye vaFore Nasibe. Munyori mukuru United Nations vaBan Ki-moon vari kurumbidza sarudzo dzakaitwa nemugovera uye vari kukurudzira vatungamiri vezvematongerwo enyika kuti varambe vakachengetedza runyararo. Nhumwa yesangano reECOWAS yati nhasi hapana zvakaitika zvakanyanya zvinovhiringa sarudzo dzakachena munyika iyi. Komisheni inoona nezvesarudzo muTogo ine mazuva matanhatu ekudoma anenge akunda musarudzo kubva musi wakapedzisirwa kuvhota.
Sangano re Women and Health Alliance International kana kuti WAHA rabatana neInvest of Zimbabwe muchirongwa chekubatsira vasikana nemadzimai vakazvitakura vane dambudziko rekutsemuka zvakanyanya munguva yekubatsirwa. Chirongwa ichi chiri kuitirwa pachipatara cheHarare Hospital kwemazuva mashanu kutanga nhasi. National Coordinator wezvirongwa zveObstetrics Fistula Campaign musangano reWAHA muzvare Priscilla Mabande vanoti pachange paine vana mazvikokota vekuvhiya vekunze kwenyika vari kubatsirana nevemunyika kugadzirisa dambudziko iri. Madzimai ari kubatsirwa pachena pasi pechirongwa ichi. Vanoda kupinda muchirongwa ichi vanokwanisa kufonera sangano reWAHA kuitira kuti vanyorese mazita avo. Mavelas Muhlanganya weStudio 7 aita hurukuro namuzvari Mabande kuti tinzwe nezvechirongwa ichi.
Tikubatsira madzimai akatemuka dundira kana kuti akakuvara mukubatsirwa ava kuzvinja munzira yemwana. Rubatsiro rwatiri kuvapa madzimai avo nderwekuti tiri kuvabhadharira kuti vakwanise kuuya kuno kuHarare vouya vaonekwa nana chiremba kana vachifanira kuoperatwa voitwa maoperation ekuti vagadziriswe vakwanise kuitawo upenyu hwakanaka.
Pari zvino muri kutarisira kuti muchange muri kubatsira madzimai mangani?
Pamwedzi uno waApril tiri kubatsira madzimai anosvika 20. Vakatonyoreswa pasi vakatopinda muchipatara kuHarare Hospital. Vazhinji vacho vari kutanga kuoperatwa kubva mangwana zvichienda kumberi. Vanhasi vachioperatwa vapa kutozorora nekupora. Asi chirongwa chedu ichi chiri kuti mudzimai wese ari kurwara nedambudziko iri auye kwatiri tikwanise kumunyora pasi, nekuti gore rino tikuda kubatsira madzimai ose ataudzwa nezvavo kuti ane dambudziko iroriri.
Madzimai angazive sei kuti vane dambudziko iri?
Madzimai mazhinji ari kubatwa nedambudziko iri ndevaya vanenge varwadzirwa kumba. Varwadzirwa kumba kudaro havasi kukurumidza kuenda kuzvipatara. Munonzwa vazhinji vacho vachiti ndakarwadziwa kwemazuva matatu kana mazuva mana. Saka tinokurudzira kuti mudzimai wose anenge akazvitakura aine pamuviri akwanise kunonyoresa kuti abatsirirwe kuchipatara. Pane mamwewo madzimai vasikana vechiduku kubva kuma-13 years kusvika kuma-15 years vari kubata nhumbu vozvara. Madzimai ivava vandivo vamwewo vari kubva vakuvara, nekuti kukuvara uku kutsemuka munguva yokubatsirwa. Saka isu tiri kuti muduku kana kuti muhombe hazvina kana kuipa. Isusu chinangwa chedu kubatsira madzimai aya kuti aiwa haisi mhosva yenyu, rubatsiro rwuriko. Rubatsiro rwacho munokwanisa kurwuwana mumwedzi unoyu waApril. Munokwanisa kutifonera panhamba dzinotevera 0782640840. Namba idzodzi dziri paWhatsApp. Munotumira meseji kana call me back, ndichazokorodzazve 0782640840. Dzimwe namba dzedu dzatiri kushandisa dzenhare dzinoti 0779625506. Ndichazokorodza namba dziya 0779625506. Tinokurudzirwa kuti madzimai ose ane dambudziko irori kune zvimwe zvipatara ungadaro wakaudzwa chidambudziko rako rinonzi VVF, ndovaya vanenge vachivhinza weti munzira yemwana. Kana kunzi vakanzi vane RVF, ndovaya vari kuvhinza tsvina munzira yemwana. Hapana mukadzi anganzi mukuru kana muduku pakubatsirwa. Tine madzimai akasvitsa ma70 years okuzvarwa nokuberekwa vatakaitisa maoperation akatobudirira havachazvinzi.
Muzvare Priscilla Mabande ndivo National Coordinator wezvirongwa zveObstetric musangano reWomen and Health Alliance International. Vanga vachitaura vari parunhare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Mumwe wevechidiki veZimbabwe 10 nevaviri vari muchirongwa chetoni Elumelu Entrepreneurship Program, iye Nenyasha Mutamiri, anoti ari kufara kuti ndemumwe wevechidiki vemuAfrica vanosvika chiuru chimwe chete vakasarudzwa kuti vawane dzidzo yekutanga mabhizimusi pasi pechirongwa ichi. Chirongwa ichi chakavambwa namuzvinabhizimusi vekuNigeria vaTony Elumelu gore rapfuura. Vari muchirongwa ichi vachapiwa zviuru 10 zvemadhora munhu mumwe nemumwe pachinopera masvondo masere anotevera. Iyeni ane kambani yake inonzi Native Solutions, iyo inogadzira maapps emafoni. Pari zvino vari kugadzira app yeAndroid ichadzidzisa vanhu rurimi rwechishona. Vamwe vechidiki vemuZimbabwe vari muchirongwa ichi vanosanganisira Meshulu Dube, Ignatius Tichaona Dzingirai, Melissa Mazingi, Senzeni Mpofu, Kevin Victor Mututu, John Muketsi, Tawanda Mushaire, Tendai Muomo, Ebert Nderezina naTinashe Nyoni. Ntungamiri Nkomo weStudio 7 aita hurukuro naiyeni mutamiri kuti tinzwe zvakawanda nezvechirongwa ichi uye kambani yake.
Mamwe matopics atichaita so far ndekudefina kunyatsodoma maproblems atinawo kana zvikunetsa ende solution yatawanawo kuti tigadzirise zvinhu izvozvozvo zvichitipa mari yekuti tikwanisewo kuti bhizinesi iro rikwanisewo nga richiramba richienderera mberi richibhenefita vanhu vemuZimbabwe nemuAfrica yese.
Saka muri kuitira zvidzidzo zvenyu kupi?
Zvidzidzo izvi tingati isusu 90% yezvidzidzo izvi tinenge zvichiitwa online and 10% yasara tine tichisangana neanonzi mamentors atakapiwa. Nini mentor wangu ndemuno muZimbabwe anonzi Mkululi Ndovu, ari kuitawo business akafanana along the lines yevandu kuita software and tichaita inonzi bootcamp ku Nigeria for some days. Ndipo pachazodeterminewa kuo kunzi kutreda progress yedu kuti pane zvatadzidza here and mune zvatadzidza pane zvataimplimenta zvatibatsira sei mumabhizinesi edu.
Chimbotitaurira nezvekambani yako.
Qualified engineer ndakaona kuti muZimbabwe mune mikana hobwe kukwanisa kuitawo kucontributa as a business person or as an entrepreneur. Kampani yangu tirikutreda as native solutions saka tiri kateam 4 or 5 vanhu vanobuilda maapps kana kuti maprogram anorana pamafoni ekudzidzisavana kuverenga shona.
Ian Nyasha Mutamiri ndiye muridzi wekambani ichiri kutanga inonzi Native Solutions uye ndemumwe wevechidiki gumi nevaviri vemuZimbabwe vari muchirongwa cheTony Elumelu Entrepreneurship Program. Anga achitaura ari parunhare naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Munhau dzedu dzemitambo, makwikwi eCastle Premier Soccer League ave nechikwata chitsva chiri pamusoro zvitevera mitambo yakatambwa mukupera kwesvondo. Mutori wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati anotipa zvizere.
Pakutanga yaive triangle iri panhamba 1 kukazouya Dynamos. Triangle ikadzokera zvekare panyanga asi iko zvino yave chicken in. Aya ndiwo mamiriro aita zvikwata zveCastle Laga Premier Soccer League mushure mekunge maGamecocks aenda pamusoro-soro pemakwikwi ezvikwata gumi nezvitanhatu izvi. Chicken In yave pamusoro nemapoints gumi nemashanu mushure mekurova Haumine mumutambo wakaitirwa kuLuveve nemugovera. Murairidzi wechikwata ichi Joey Antipas anochikwata chake chakagadzirira zvakasimba achiti iye ari kutarisira kuti gore rino vachatora mukombe wakakosha uyu. Chicken In yave pamusoro petriangle iyo yaitungamira mitambo yechitanhatu isati yaitwa mushure mekunge triangle yacho yarohwa 1-0 nechikwata chichangopinda muPremier Soccer League cheFlame Lily mumutambo wakatambirwa kuLafarge kumabvuku. Uyu wakave mutambo wekutanga weFlame Lily kukunda kubvira yapinda mumakwikwi eCastle Laga Premier Soccer League mukutanga kwegore rino. Asi Dynamos ndiyo yega yasara isati yamborohwa mumakundano aya mushure mekunge yaita mangange 1-1 neHarare City muRufaro Stadium. Mutambi wechikwata ichi Ocean Mushure akatamba zvinodadisa zvekuti pachake ari kufara nematambiro ake mumutambo wekutanga wake gore rino. Mushure anofunga kuti Dynamos yaifanira kukunda mumutambo uyu. Chikwata chiri kutambura munyaya dzemari cheCapes United chakaita mangange 1-1 neZPC Kariba muNational Sports Stadium. Chikwata chiri kutambura munyaya dzemari cheCapes United chakaita mangange 1-1 neZPC Kariba muNational Sports Stadium. Asi mumwe muteveri wechikwata ichi vatendai mutemararo vanoti vakagadzirisa nyaya dzemari nokudaro chikwata chavo chinotora mukombe uyu.
Timu kutamba bhora irikutamba bhora zvakananga, dambudziko ririko ndiro remari chete. Zvekuti dei zvaikwanisa kuitika semafungiro atinoita isusu vakuru vetimu vatwa NPL vaifanirwa kungopa mumwe munhu major shareholder kana kungotengesa timu for the love of the game.
Panguva iyo Dynamos, Triangle pamwe neCapes United dziri kurwira kuramba dziri pamusoro. Zvimwe chetezvo hazvisi kutaurwa nezvazvo pachikwata cheFC Platinum icho chadzikira zvinotyisa. Chikwata ichi chakarohwa 2-1 neWawa Prisons, izvo zvasiya murairidzi wacho Norman Mapeza ari panguva yakaoma. Mimwe mitambo yakapera seizvi: Dongo Sawmill 0 Highlanders 1, Chapungu 0 Wange 0, Cholocho 0 Buffalo 0. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Mumwe muimbi muZimbabwe, Silence Shasha, akabura kambo katsva kanonzi When Is This Going to End, kana kuti zvichapera riini, achikurudzira kuwirirana kwemarudzi ose muAfrica, zvikuru muSouth Africa. Ngatinzwe hurukuro yaaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Ko zvichapera riniko? Ko zvichambopera riniko?
Patakaona tichinzwa nhau dzekuti kune zviri kuitika pakusouth Africa zvekuti vanhu vari kushungurudzwa vasiri venyika iyoyo, zvakangondibata. Saka inini chandoita ndechoti pandinonyora nzeo dzandinonyora kazhinji dzinenge dzichienderana nezviri kuitika mupfungwa mangu panguva iyoyo. Saka zvizvozvo zvakandibata then zvakandirwadza kusvikira ndaita songu iyoyo. Kwete kusouth Africa chete, but pane imwe nyaya yakaitika yekukinya, yekuti kukinya kune vanhu vaiurayiwa. Ndosanoona kuti song iyoyo haisi kunyanyotaura kuti xenophobia chete, but iri kungotaura pamusoro pekurayiwa kwevanhu nekungosawirana kunoitika pakati pevanhu vemuAfrica.
Chii chamuri kutarisira kuti chinge chichibuda mukati merwiyo rwenyu, zvikuru sei kana rushinge rwatambirwa nevanhu mukati menyika yeZimbabwe nedzimwe nyika dziri muAfrica?
Inini chandoda kuona ndechekuti ndione vanhu vachiwirirana. Pane zvinhu zvinoitika kuvanhu zvinokonzera kuti vanhu vanetsana, asi sevanhu vanenge vari maZimbabwean kana sevanhu vanenge vari maAfrican vanofanira kunge vaine nzira dzimwe dzekugadzirisa nadzo nyaya dzisiri dzekurovana kana kuti dzekuurayana.
Vatungamiriri vemuAfrica tiri kunzwa kuti zvikuru sei vemuSADC region vari kusangana muHarare iro vhiki rino. Ndezvipi zvamungava kurudzirawo imimi sevatungamiriri kuti vange vachitarisa nyaya idzi dzamuri kutaura dzexenophobia nekuurayiwa kwevanhu mukati menyika yeAfrica?
Inini ndinongokurudzira kuti tangove neunity uye tisashandise mashoko ekurwadzisana kana kuti ekuvengana pane zvese kana kuti zvinhu zvavanenge vachidzidzisa pane zvazvo. Vangoshandise mashoko erudo endeni vakwanise kugadzirisa nyaya dzachona murudo uye murunyararo.
When is this going to end? When is this going to end? When is this going to end, I ask? When is this going to end? Kozichapera riniko? Kozichapera riniko? Kozichambopera riniko? That an African brother kills another African brother. Hey, that an African man kills another African man. That an African brother, hey, kills another African brother. Kuti mwana we Africa.
Muimbi wenziyo dzechitendero Silence Shasha achitaura parunhare ari muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare.
Vatungamiri veSADC vosangana muHarare pamusangano wechimbi-chimbi weSADC Extraordinary Summit usina nhaurwa pamusoro pemhirizhonga iri kuitika muSouth Africa.
Bato reZapu rokomekedza dare resarudzo reElectoral Court kuti rione kuti mitemo yose inobata sarudzo yaenderana nebumbiro idzva remitemo.
Madzimai akazvitakura nedambudziko rekutsemuka zvakanyanya pakubatsirwa obatsirwa pachena kuHarare Central Hospital. Tabatashwa kumagume chirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nenwenyu Blessings Zulu ndokusiyai muna Jonga na Chris Gande munhau dzechirungu.